Ah, blessing ah, tangga toka itu ah, tangga si, di tangga si siapa na, ukuno ukuta, muno jauh ukuno puri jinu ini, ye kabo di galdo, kune ma anon zima terrorist. There is a group like Boko Haram which is beheading people. Saka zvanga zvichiitika ndezvekuti takauya kuno uku navamwe vakomana vaviri vanga vachitibatsira anoti Manuel na James Chitamu ava maMozambicans vandakatora tikabva tese kubheira uko tauya kuno uku zvakaitika ndezvekuti takabva takafamba zvakanaka but tapinda muprovhinsi yacho takangosechwa namaporisa tichibvunzabvunza vakanga vasinganyatsoziva kuti tiri kudei vakangosunga kuti vatiyabvunza kuti komuforera anodei panguva yakadai kunzvimbo inehondo saka tasvika kutaundi yacho tichida kuti tichienda kumaruzevha tichibatabata tichifirima tichibva tamiswa namamwe maporisa akasecha akaona takanyorwa kuti journalist inini akaona equipment saka vakatanga kutimisa zvikuru vakatishungurudza zvakaipa ndopatakazoendeswa kuma different police station. Takwanisa hedu kuburitswa na kati zvinhu zvedu zvese tikwanisa tizvitora mafuseni.
Saka hamuna kutozombokwanisa kusvika kunzvimbo kwamaida kuenda uku kune vanopfurikidza mwira.
Along the way zvinotangira pataiuya tichifamba murodhi mamakazara mapurisa namasoja takamboti torei torei mbijana tichiuya because zvinotangira kunzvimbo kurodhi yokuuya kuno kati ikoko manje hatina kutora zvakawanda because taida kutanga tasvika muno mutaundi inini epemba tobvunza kuti zvakanyatsomira sei kunze ikoko saka hatina hedu kuzotora zvakawanda kuenda kudhipi dhipi chacho pacho kwavanonzi vanhu vari kuurava nemapanga
matini makashungurudzwa makarohwa here musungwa chii chavaita kwamuri
havana kutirova but maquestions acho dhimandiro vachibvunza kuti inini chaizvo muri kudei muri journalist hongu but mungapinda muno muchiziva kuti kune hondo kuri kuurava vanhu tinokupai chizvinhu ichocho chii saka chimboti nyatsokutiudzai kuti muri kudei uri journalist but unenge watumwa matumwa nedzimwe hurumende ungaita chivinhu chokuuya kuno ndo zvainesa izvozvo vava vekunoku vachibvunza kuti chiisa maita kuti mupereekedza muchiti here zvanga zvakawanda wanda zvataibvunza but kuti kurohwa hatina kurohwa idi
pamutaura apa maizwanana here vadhube nekuti vanotaura kachiputukeza ava nemamwe marudzi
tati kunganyanyi kunzwanana saka zvandakazoenda ndandina interpreta wangu wandakauya naye angachitidrivhera futi saka ndo zvakaitika saka iye aedza anzi mubve zvezvekuti tati chii ndo aindibatsira chero tati musungwa
tinokunzvimbo iyi hazvina kugadzikana zvachose
hakunoko hakuna kutana kugadzikana mukoma blessing inzvimbo yandingati inzvimbo yakaoma chaizvo because muforena ari kuuya iko zvino kuno kana achiuya kuno dai atoregake because muforena wose anosvika kuno anobatwa achisechwa achidi achibvunzuru unotopesera wava musungwa because pacha tiri mune usungwa mune maethiopians mune madagascar mune vanhu vakawanda vekusomalia vamwe saka vari kunzivavo ndo vari kubatsira alshabab iri kunoku saka havasati vakangokanda imomo kaazotaurawo navo leta saka isisi magweta eames international nemisa yekunoku ndo vakazotibatsira kuya nestrong team yakanegotieta plus wokubatsa kwangu kuenc vakafona vakadii vakatumira vakaita presure vachididi zvese nokuzimbabwe embasi.